Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kubvumbi 29 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari mubato rezano PF muHarare dzinotanga zvisina kurongeka, uye dzimwe nzvimbo dzemamwe matunhu dzekuvhotera dzichinzi dzanga dzisati dzawana mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Zvinonzi pakaita kusawirirana mubato reMDC mudunhu remashaland West neZuro, apo nhengo dzakawanda dzisina kubvumirana nemazita evakadomwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzemapuraimari mubato rezano PF muHarare dzinonzi dzatanga zvisina kurongeka, uye mune mamwe matunhu muchinzi maita mhirizhonga zvokuti pataenda pamhepo kuvhota kwanga kusati kwatanga, sezvo dzimwe nzvimbo dzekuvhotera dzanga dzichinzi dzanga dzisati dzawana mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo idzi dzange dzichifanira kutangana 7 dzemangwanani, asi zvazvina kuitika matunhu ese makumi maviri nemapfumbamwe. Mapurisa mamwe anga akapakata zvombo, nhengo dzebato iri dzinovhotesa pamwe nevamiriri vevange vachikwikwidza vakavata kana kuti vamukira panzvimbo dzekuvhotera, asi zvinonzi mapepa ekuvhotera ndiwo ange asati aendeswa kunzvimbo idzi. Zvinonzi kambani yehurumende yePrint Floor ndiyo yakapiwa basa rekudhinda mapepa aya nezano PF, uye yakatadza kuita basa sezvaitarisirwa. Hatina kukwanisa kubata vePrint Floor kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kuvhota kwanonoka kutanga munzvimbo dzakawanda dzakaita seGlenview, Glenora, Highfield West nedzimwe, uye kuHarare South kuvhota kwange kusati kwatanga sezvo panzi kwanguya maballot papers makumi mashanu chete. Vanoona nezvekurongwa kwemusangano mudunhu reHarare vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvafamba zvakanaka kumatunhu akawanda munzvimbo dzakaita seHarare South, hakuna kumira zvakanaka.
Panongoone maincidences mamwe atingangotaure anoda attention, akafanana neviolence. We've had maincidents evanhu vanga vari kuita violence public for bear. Pane vanhu vanga vachitandanisa vanhu vavanga vachifunga kuti vanhu ava vanogona kunge vachivhotera imwe kandidate, saka vanga vakutandaniswa ikoko. Ndiwo makesis atakati akaiswa election directorate munhu iye anenge achifanira kuti adi aitwe disqualify ane vanhu vari kuita izvozvo, because then maelections edu anenge akanganiswa.
VaMahia avo vari kukwikwidzawo muHarare South vati ivo nevamwe havasi kufara nekuti mwana womutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vatongai Munangagwa vakapinzwa musarudzo idzi nerweseri, kunyange hazvo vange vasingakodzeri kupinda musarudzo idzi.
Akakwalifaiswa kuva kucandidate iye asingakwalify because marules and regulations apart anga achitaura nyaya yekuti munhu anofanira kunge aita 5 years ari mudistrict iye haazi. Provincial election directorate yakamudisqualifya, national ikamudisqualifya, politburo ikamudisqualifya, but we are surprised kuti is it through corruption or what is it that is qualified him. Saka nyaya iripo ndiyo yokuti tongai Munangagwa ndiye apinda muresa ari kungoita kuti zvinhu zvishate.
Vati semaonero avo izvi zvakaitwa nevanhu vanoda kusvibisa zita ravaMunangagwa, uye ichi ndicho chinhu chakanyanyisa kushata chati chaitika mudunhu reHarare kubvira pakabviswa vamugabe pachigaro vaGerald Kwavira avo vari kuda kukukwidza kuvekanzura muwadi 1 vanoti havasi kunyatsoziva kuti chii chiri kuitika asi vati vachamira kusvika maballot papers auya.
Chefu tichangomirawo kusvika taona kuti vachati kudii maballot ati tanyangowa maballot paper because kana maballot paper asati auya kuti uende kumba zve nezvatinombonzwa nenyaya yemaelection akudhara isaingoitwa yekuti aikunangovhotwa usiku nevanhu vatatu unowana wakavhoterwa kauti wakabviswa.
Zvinonzi vakuru vakuru vanoona nezvesarudzo muzanu PAF mudunhu reHarare vange vari kuvimbisa vanhu kuti vari kugadzirisa zvinhu kuChuru Farm pedyo neGlenview kwaita mhirizhonga uye munzvimbo zhinji dzakaita seGlenview, Glenora neHighfield vanhu vange vaine hasha sezvo vange vasiri kubvumirana kuti gwaro revavhoti roshandiswa nderipi. Vamwewo ndo vange vasiri kufara kuti mazita avo ange ari kushayikwa. Kumufakose zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka asi vanhu vange vasiri kufara nechinono change chichiitwa nevange vachivhotesa. Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vavhota vange vasiri kufara nezvange zviri kuitika.
Tavhota hedu zvakanaka asi panechinenge pari kuda kuitika chitsotsi mavhoti edu haana kunyatsomira zvakanaka ipapo tichaona kumberi.
Zviri kuitika muHarare ndizvo zvinonzi zviri kuitika munyika yese. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekurongwa kwemusangano muzanu PF vaEngelbert Rugege kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai kuzvishavane mupepeti wenhau kubepa nhau rethe Daily News Gift Piri asungwa akabhadhara faindi yemadhora $20 achinzi ange asingabvumidzwe kutora mufananidzo mukamba yemapurisa maererano nesarudzo idzi. Munyori wenhau anoshanda akazvimirira uye aimbovesa chigaro weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Kumbirai Mafunda ashora kita kwemapurisa uku achiti aifunga kuti kushungurudzwa kwevatori venhau kwakaenda navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Iye zvino tomboenda kuna Ivan Zininga uko anotipa zvinosangana nevechidiki muchirongwa chake cheYouth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinoda kuchingamidzai muchirongwa chisvondo rino chevechidiki chandinokuunzirai svondo rega rega kuno kuVoice of America. Ndakamirira Studio 7 inini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi tasanganawo kuti tigone kukurukura nemunin'ina wedu wechidiki Ropafadzo Zimunya ari mukambani inonzi Greenet Diversified Group vari kwaMutare. Regai tinzwe kuna mukoma Ropafadzo kuti zvii zvavari kuita vari kwaMutare uko.
Isu tinoitwa Green Diversified Group. We are a company of young people based in Mutare. Tinogadzira banana flour, which is flour that's made from bananas, and we also do banana porridge.
Makazvidzidza kupi zvamuri kuita izvi?
Isu matangira takaita tangotanga tichingotsvagawo maidea sevamwe toda kutangawo a business. Then tichiverenga zvataiverenga, we then realized kuti ko mabanana anoraswa zvisingaiti, so we had to look for a product rinopinda at a lower stage in the value chain so that we can also help these farmers and also kuti tikwanise kugadzirisa that gap.
Saka makazvitanga makawanda zvakadii izvi zvekugaya mabanana achiita hupfu achiita flower izvi?
Tiri 2 munashe Musarurwa neni Ropafadzo Zimunya ndo matangira akaita tiri 2.
Saka pari zvino muchiri kungoshanda muri vaviri here kana kuti matoone vamwewo vashandi vamakatokoka kuti vakubatsirei basa?
Aiwa, izvezvi tatova nevanhu vetinoshanda navo because tatova nefect iri kurana, so tine vanhu vetinoshanda navo.
Zvazvakaoma sei kuti mutange bhinda uko ramuri kuita iri?
But chakakosha kutanga. Kana wazvipira kuti utange, zvinotanga kuvhurika zvegambija napijana. Mwari vanongotanga kuzarura mukana. So
saka vanhu vari kuzvitambira sei mudunhu mamuri?
Vanhu vakawanda vanenge vasinganzwisisi the kind of product tinenge tichiita nemahealth benefits aro, but also now we have demand yevanhu varoda kutenga outside Zimbabwe because these people vari kuunderstand the value of the product. So kuti vanhu vatanyatsonzwisisa product takamboshanda.
Asi iko zvino zvimuchitarisa pamave nepamakatangira, mungati rwendo rwenyu rwafamba zvakadii?
Takatanga muna November, kusika izezi, we now employ about 6 people. We now have a running factory, and we also work with over 20 farmers that know engage, although we've got a list of about 7,000 farmers that shut up engage with time.
Kune mumwe wechidiki mukoma ropa fadzo ari kunze uko akamirawo achitarisa ari kura achiti inini ndikakura ndoda kuzoitawo samukoma zimunyavo zvii zvamungamudzewo kuti azvigadzirire kuzopindawo mubasa remaoko rekuzviitira business kudai.
Advice ndinokwanisa kupa anyone anoda kupinda business ndekuti the best thing munhu chaanokwanisa kuita in business is character. Kana munhu wakagara zviya-zviya wobva waita idea yake kuti ndikada kuita so motaona makawanda kana neshamwari dzenyu, in that moment of excitement, character is then what will make you follow through. Mazogara kuti kopaipa takati chii, tinoda kuita chii.
Aiwa, ndoda kukutendai mukoma zimunya nekunge muinesu muchirongwa kwanhasi. Tombogumira pano, mosara nemufaro. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Zvinonzi pakaita kusawirirana mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu remashonaland west nezuro, apo nhengo dzakawanda dzisina kubvumirana nemazita evakadomwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wevechidiki mubato valavhumo chinoputsa avainge vatumwa nebazi rinoona nezvesarudzo muMDCT reNational Election Directorate, vanonzi vakamanikidzwa kumbomira kudaidzira mazita enhengo dzainge dzapiwa mvumo yekukwikwidza dzakamirira bato musarudzo dzemakanzura neparamende kwemaawa maviri ose. Nhengo idzi dzinonzi dzainge dzisingawirirane nekusarudzwa kwedzimwe nhengo, kuchisiyiva nhengo dzadzaifungidzira kuti dzine mukurumbira munzvimbo dzavo. Chimwe chinonzi chakanyanya kurwadza dzimwe nhengo ndechekuti mazita adzo ainge asipo munzvimbo dzaidaidza dzadzaida kukwikwidza, asi nhengo dzedunhu dzakawanikwa dzichinzi dzasarudzwa dzisingakwikwidzwe. Sachigaro wedunhu vaRafael Magunje vanonzi vakapinda vasingakwikwidzwe kuMagunje West, uchitowo murongi wemusangano waWilson Makanyaire vachipinda vasingakwikwidzwe kuHurungwe West, ukuwo mutauriri webato mudunhu vaBlessing Mandava vakapindawo vasingakwikwidzwi kuHurungwe East. Dzimwe nhengo dzemusangano dzakafunga kuti sezvo vaitambira magwaro edzimwe nhengo dzaida kukwikwidza, vakanga varega kuendesa kumusoro magwaro edzimwe nhengo dzavaifunga kuti dzinenge dzichizovapa makwikwi kuti vapinde vasina anovakwikwidza. Vakavandavo vanonzi havana kufara nekudomwa kwevari kuzomira mumusangano sekuvari kuzomirira musangano weMDCT kumakanzura ainge akambokundwa musarudzo yapera nenhengo dzezano PF. Musarudzo dzegore ra2013 MDCT iyo yaive nemakanzura 14 vakarakashwa nezano PF vakakunda mawadhi maviri chete pamawadhi 15 emuchinoi. VaShelton Zifodya vekuAlaska vanoti mapepa avo akatsakatiswa, izvo zvakaita kuti vatadze kukwikwidza. Vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti nhengo yakasarudzwa kuti ikwikwidze yakamirira bato reMDCT, amai Chipo Mulotywa vainge vakarambwa nevanhu musarudzo dzemuna 2013. VaZifodya vanoti huori vanofungidzira kuti pane huori hwakaitwa nenhengo dzekuprovhinzi, idzo vanofunga kuti vaipa mari uye kudanana nemanga madzimai kuti vawape zvigaro. Imwe nhengo yechidiki vaDarlington Masarira vekuwadhi yekuShackleton avaipopota kudarika vanhu vose, vanoti nhengo yainge yadomwa kuti ivamirire vaBen Rabi vainge vakambopandukira musangano vakambokwikwidza vakazvimirira vachipesana nezvaidiwa nemusangano apo pakaitwa sarudzo dzemuwadhi iyi mushure mekushaya kwevaive vari kanzura wezanu PF. Kunyange hazvo vachinoputsa vakazoenderera mberi nekuzivisa dzimwe nhengo dzainge dzabvumirwa kuti dzimirire bato ravo, zvainge zvave pachena kuti vanhu vakawanda vainge vasafare nevanhu vainge vadongwa nebato. Vachivhura musangano vachinoputsa vainge vambokumbira nhengo dzebato ravo kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vavirirane kuti ndiana anomirira musangano kana kuti consensus kwete ukwikwidzana vachiti izvi zvinopunza musangano sezvo nhengo dzichinge dzazovengana. Vachinoputsa vakazopedzisira nekuti munhu wese anenge asina kufara nezvakabva kuvakuru vakasarudza nhengo vanyore matsamba enyunyuto musi wechitatu usati wasvika. Sachigaro wedunhu remashonaland west varafael magunje vanoti zvaiitika pamusangano wavo zvinotarisirwa sezvo iri nyaya yekurwira zvigaro. Zvigaro zvesenate zvakakonzeresawo mutauro dzimwe nhengo dzichiti vanhu vanofanirwa kuzvipiwa neukuru hwavo mubato, kwete kuti bazi rinoona nezvesarudzo ridome munhu warinofunga kuti ndiye anokodzera. Munzvimbo dzinenge dziine vanhu vaviri kana kudarika, MDCT inoti vanofanirwa kutaurirana kuti ndiani wokwikwidza, asi kana vatadza kuwirirana vanoenda kusarudzo dzebato dzeprimary election kubva musi wa5 kusvika musi wa12 Chivabvu. Makateerera kustudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuchirongwa chedu chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chatinokurukura nezvechitendero chechikristu. Uri musi wesvondo kudai, ari kukugamuchirai ndiPraxedes Jeremiah. Nhasi unouyu muchirongwa chedu tina mufundisi Togi Chivaviro. Mungakwazisa vateereri?
Pakadiko vateereri, isu tiri munyasha kuno kuSouth Africa.
Ndimi verumbo rwuya wakaita mukurumbira pasi rose Ebeneza.
Chokwadi. Tinokudza Mwari. Inyasha dzaMwari kuti zvinaro.
Handitika. Ndinoona imimi nhoroondo yenyu makatangira muri mufundisi mukereke reMethodist.
Ichokwadi, ndakatanga kushumira somufundisi gore ra1997 ndiri pastechechi yeMethodist Church in Zimbabwe. Ndakazobvako ndakupinda kuMethodist Church of South Africa muna 2007. Ndikaseva ikoko until 2011 patakazosimudzira basa rashetiri pane inonzi Assemblies of Pentecostal Methodist Association. Hatina kubuda Methodism, asi ndinofunga kuti yakangova ewin yekungokurawo kwechimethodist chacho neimwe nzira nekuda kwekungosiyana kwekunzwisisa kwedu mabatiro emuvambi wesangano vanova late John Wesley vakatanda the Wesleyan tradition inoendo yakunzi Methodistico zvinoizvi. Saka nekungosiyanawo kwemabandiko emethodism ndokungosiyanawo mamwe ari kungozvarwa matsva tichingodaro achingowanda asi tichingotenda muna Kristu Jesu tese pamwe chete semuri imwe chete. Saka izvozvi ndokwatiri ndofunga ragore rechi7 rino tiri musangano irori richingokura gore negore. Takavamba uriri sangano rimwe chete kana kuti assembly imwe chete yezvinobva kusvika kuma24 munyika dzinokwana kuita idzo shanu pasi rinei. Saka hakungobata basa raMwari sekutumwa kwatinenge taitwa naMwari.
Nguva dzedu ndodzadyana, asi chandingakupei mukana ndechekuti mutipe shoko, mozotsigira shoko iroro.
Regai nditarisiri mira ndaona rakanyorwa panapa rinobva kuna Hosea chapter 4 vesi number 6 inoti, nechirungu inoti, my people are destroyed for lack of knowledge, kana kuti vanhu vangu nekishona yoti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Ndinoona kuti vesi iyoyi ikii yezvinhu zvakawanda paupenyu hwenyu. Mwari vachitisika vakatipa brain dzekuti tigone kushandiswa uye tigone kuresearcha nekuvandudza nekuzadza kana kwatinga tikuita fill up brain dzenu. but chiri kuitika munyika iko zvino mukatarira zvinhu zvizhinji zvatiri kukundikana pazviri inyaya yekungoshaya ruzivo pamusoro pazvo. Saka muona mati wangu manhera nhasi kuti dai Mwari vatibatsira mumwe nemumwe, chinhu chikuru chatingada kuti tinyanye kukumbira kuna Mwari ruzivo. Tinosanganisira zvinhu zviviri zvinoti knowledge and wisdom. Knowledge inove ndiyo yatinogona kuita zvokutsvaga, wisdom yekutokumbira nyasha dzaMwari kuti vazarire njere dzedu. Zvinhu zvizhinji zvatikona zviri kuitika izvino, mungava makereke, mungava munyika, pangava pai, zvizhinji zvacho ukatarisa kunyange nevanhu vanoshandisawo vanhu kuita zvimwe zvinhu, vanhu zvinobuda nekuti anenge ati advantage yekuti vanhu havasi kuziva. Zvounza kumwe kupesana nenyonganyonga munyika nekutadza kusumukira nekubudirira kwevanhu, mungava makereke kana munyika chaimo. Saka manhera ano, shoko rangu riri pakuti patinopfugama tinamata, ngatinyanye kunyanya pane zvose kukumbira knowledge kubva kuna Mwari, kukumbira wisdom kubva kuna Mwari.
Motipendera nemunamato.
Regai tinamate. Baba, tinokutendai muzita raJesu weNazareta. Ndinokutendai nevanga vakateerera panguva ino, mumwe nemumwe kwaari aitirwe nyasha. Chikuru chatinoda Baba, garurai nesu edu, mutipe ruzivo rwezvinhu zvinoitika paupenyu hwedu, zvinoitika munharaunda, zvinoitika munyika dzatigere. Baba, nekuda kweruzivo tikarupiwa kubva kwamuri, zvirokwazvo nyika yedu haingaparari, uye zvirokwazvo nyasha dzenyu dzinoramba dziri pamusoro pedu. Tinokumbira nyasha manhero ano, vasiri kunzwa zvakanaka vaitirwe zvakanaka, vose vane miviri yakarukutika vapihwe simba, vakaneta pakunamata vapihwe simba idzva rokunamata, uye vose vanorasiswa munyika ino nezvinhu zvakasiyana siyana vapei ruzivo rwokugona kuona nokuziva. Baba, wana masimba ose pega pega panenge pouya wakaipa kuzotora advantage yeupenyu hwavo. Ndanamata Baba manhero anhasi, zarurai njere dzedu, zarurai njere dzevana vedu, zarurai njere dzemhuri dzekwedu. Umwe nemumwe aitiro zvakanaka, tipei mweya wekubatana, tipei mweya werudo, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen,
amen. Aiwa, tatenda mufundisi. Mapo mange makateerera kuchirongwa chedu dzechitendero. Ave kukuonekai pane inongova ndiPraxedes Jeremiah.
Ini Jesu makanaka,
ini Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ndinovima neni,
ini Jesu makanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah nehurukuro yake muchirongwa chedu dzechitendero. Kambo kanoshandiswa muchirongwa chino, kanonzi Jesu makanaka, kanobva kuchikwata Christ Like Choir. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe hurukuro yaaita nemutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Okariati pamusoro pezvabuda mutambo weDynamo Bulawayo City weCastle Laga Premier Soccer League watambirwa kunhandare yeRufaro muHarare.
Ini ndini Michael Okariati, ndiri muHarare. Ndinoda kukupai mamiriro aita mitambo.
Iyo mitambo yanhasi yanga yakamira sei, Michael?
Kekutanga nhasi, chikwata chinemukurumbira cheDynamo icho changa chimborohwa pamadiro chakwanisa kukunda apo charova Bulawayo City 2-1. Vatigiri veDynamo vari kufara zvikuru nezvaitika izvi, mushure mekunge mutungamiri meDynamo muri kunzimo maitika shanduko yekuti aimbove mutevedzeri wemutungamiri wechikwata ichi. Solomon Salamandwe ndiye ave president kana sachigaro wechikwata ichi. Vake nemubayiwa vari kunzi ivo vakwidziridzwa vapinda mubhodhi yeDynamo, asi chiripo ndechekuti vatigiri veDynamo vari kufara zvikuru nezvaitika izvi, vachitarisira ivo kuti kukunda kwavaita uku ndiko kuchange kuchiitika pamitambo iri kutevera. Asi svondo rino mitambo yanga iriko yanga ichisangana nemhirizhonga, tichitarisa mitambo yakatambwa neZuro.
Tsanangurei kuti mhirizhonga iyi yafamba sei?
NeZuro vakepekepe eCape United vavakashanya kunhitira kuti kwakaitika mhirizhonga yakasiya vatambi vamwe veCape United vakuvara. Tichitarisawo nezvakaitika kuNgezi, kwakaitikawo mhirizhonga zvekare apo Highlanders yakadyiwa 1-0 neNgezi. Tidzokera kumashure, chikwata cheCape United chakakunda 4-3 mushure mekunge changa chakadyiwa 3-1. Chikwata chimwe chiri kukwikwidza makundano yacho, FC Platinum chaka kunda icho 1-0 kwa mtare huku. Asima miru waita zinu, iku zino, ndiye kutingezi Platinum Stars. Ndiyo iripa msoro soro, pema kunda neka solaga, Premier Soccer League. Mushure mekuru wachi kwata, sarai kukwizana nacho, ke Islanders. Asime Premier Soccer League, varonga mitambo paka tisondo hapa. Nenye kuti, musiwe chipiri, ihoroti. Va tigire zvikwata zvese Premier Soccer League vachitarisira iwo kuti zvikwata zvavo zvichakunda mumitambo yacho iyo yarongwa.
Kambo amai varubhi kubva kuna Alec Machesu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemapuraimari mubato rezano PF muHarare dzinonzi dzinotanga zvisina kurongeka, uye dzimwe nzvimbo dzekuvhotera dzichinzi dzakati dzisati dzawana mapepa ekuvhotera kana kuti mabalot pepa. Pakaitawo kusavirirana mubato reMDC netungamirwa navachamisa mudunhu remashanaland west nezuro, apo nhengo dzakawanda dzisina kubvumirana nemazita evakadomwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonika yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Chris Gande.
Kuhisika tisenda.